manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri chikunguru 2024 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. World Food Program inoti nzara yowedzera mumaguta nemadhorobha emuZimbabwe. Mutevedzeri webhurukota rezvedzidzo yepamusoro akadzingwa basa nezuro okumbira ruregerero. Tichakupai zvabuda kubva kumitambo yenhabvu yekosafa cup. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano reWorld Food Program kana kuti WFP rinoti uwandu hwevanhu vasisina chekudya huri kuramba huchiwedzera zvakanyanya mumaguta nemadhorobha emuZimbabwe sezviri kungoitikawo kumaruwa. Uwandu hwevari kuda chikafu muguta reBulawayo wawedzera kubva pavanhu vanodarika zviuru zana nemakumi masere nechimwe kana kuti 181,308 gore rapera kusvika pazviuru mazana maviri nemakumi manomwe nezviviri kana kuti 272,804 gore rino. WFP iri kuyambira kuti zvinhu zvichatonyanya kuita manyama amire nerongo sezvo chirongwa chaive chekubatsira vanhu nemari yekutenga chikafu mumadhorobha nemaguta chave kusvika kumagumo. WFP yati yasvika pamhararano sezvo chirongwa chekubatsira nemari chave kusvika kumagumo panguva iyo vanoda rubatsiro vave kuwandisa. Vanhu mamiriyoni mapfumbamwe muZimbabwe vanonzi vakatarisana nenzara inotyisa gore rino. Mukuziya nezvenyaya iyi Blessing Zulu West Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzechikafu Reverend Forbes Matonga.
Ichokwadi kuti mumaguta muri kukwira urombo zvakati nyanyei nenyaya yekuti chaienderwa kumaguta kare kuenda kotsvaga mabasa. Iye zvinezvi zvino maindustry yedu haasi kukwanisa kuabsorba vanhu kuti vange vari mumabasa. Vakwegura vedu vakarasa tsika yaisoitwa kare.
Itsika ipi Reverend Matonga?
Yekuti munhu akanga aritaya anoenda kumusha. Vazhinji vedu vari kuramba varimo mumadhorobha imomo nekuti havachada upenyu hwemumaruzevha. Zvichida nekuti havadi kushanda nesimba kunoitwa mumaruzevha. Vazhinji vavo munozoona kuti vanenge vachitraya kuita mavhenda.
Pane dambudziko reya.
Zvavanotengesa zvacho zvinoda kutengwa nevanoshanda. Saka kana vanhu vasiri kushanda and everybody else is a vendor pachimana chenyu ipapo, chance yekuti iwe ugotengerwa inenge iri shoma. Zvinochinetsa manje nepamusana pekuti World Food Program yacho iri kutoti programu yanga iri kupa inonzi cash for food kureva kuti vanhu vanenge vachipuhwa mari kuti vaende kozvitengera zvekudya kana kupuwa mavoucher. Chirongwa ichocho chiri kuuya kwamvura yacheka makumbu.
Izvi zvinorevei?
Zvaane dambudziko kuti vagara vangu vachitobatsirwa vacho nevanga vasiri pachirongwa vese vakuda rubatsiro. Saka nhau iyi yakaoma ende inonoti isa pakaoma muikonomi yeZimbabwe.
Nechikonzero chei?
Nepamusana pekuti panorongwa inonzi cash for food iyo inenge ichibatsira zvekare maindustries kuitira kuti awane vanhu vanenge vachitenga, kureva kuti mamwe emacustomers evanhu emashops anenge akuita mashoma kana kuti anenge asisina mari yekutengesa. Zvinoreva zvekare kuti zvaakunoafekta manufacturing industry iyoyo yacho yatiri kuti haina kunyatsokusvika pakati nakei.
Vanga vari nyanzvi munyaya dzechikafu Reverend Forbes Matonga vari parunare na Blessing Zulu Studio 7 vari kwamurewa. Tatumira mubvunzo kumunyori mubazi rezvemagariro evanhu vaSimon Masanga asi vanga vasati vapindura pataenda pamhepo. Asi Zimbabwe yakatoisa chikumbiro chekuti inoda mari inodarika mabhiriyoni matatu kana kuti US$3.3 billion kuti ibatsire vanhu vari kuyaura nenzara. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakavimbisa zvavo kuti hapana anofane nzara asi kuwana rubatsiro rwekupa vanhu kunenge kuri kunetsa nekuda kwekuti masangano akaita seWFP awandirwawo nevanoda kubatsirwa pasi rose nekuda kwehondo dzakawanda dzasiya vakawanda vave vapoteri. Vaimbo vamutevedzeri wegurukota runoona nezvedzidzo yepamusoro vaSimelisizwe Sivanda vakadzingwa basa nezuro nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nhasi vanyora tsamba kuruzhinji vachikumbira ruregerero nezvavakaita. VaSivanda vanonzi vakaudza mukuru wepachikoro cheClonmore Primary kuBobby mudunhu reMatevelerand North kuti adzinge basa mumwe murayiridzi wechidzimai ainge aine zita rechipiri rechishona. Maituro avo aya akashorwa zvikuru nemasangano anomirira varayiridzi kusanganisira Reprogressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ neAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ achiti kutyora kodzero dzemurayiridzi. VaSivanda ndo mumiriri weBobby mudare reParamende. Vamwe vanhu vekumatevelerland vave nemakore vachikurudzira hurumende kuti ipe basa varayiridzi vanogona rurimi rweIsindebele zvikuru vanodzidzisa vana vadiki. Asi zvinenge zviri kukona n'anga murapwa achida. Mukuziya nezvenyaya iyi Ivan Zininga weStudio 7 abata mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro.
Development yeradzidzisi muchikoro inofamba zvakanaka chaizvo. Tinototi kana tisati tatodeploya murayiridzi kuti aende kunharaunda yaanzi awana basa, anotombozamiwa kunzi zvechokwadi anoziva here rurimi rwaamai vevana vaari kundodzidzisa ikoko. Izvi zvinotoitwa pamaeducation offices, zvoitwazve pamaofisi epublic service commission. Kana zvazoonekwa kunzi hazveshuwa azvaka kodzera munhu iyeye ndopa anozoendeswa kuchikoro chinenge chakanangana nebasa raanenge awana.
Saka hapana mikana yekuti vamwe vanonyepawo kuti ini ndinogona chishona kuti aendeswe kwamurehwa iye asingachigoni.
Mikana iyoyo haiwanike nekuti unotomboshedzwa wotobvunzwa nechishona chacho ichocho wotombotariswa kunzi zveshuwa unochigona here chishona cheECD wotobvunzwa bvunzwa nemaofficers edu eministry of primary secondary education nema officers edu eku public service commission. Ve primary and secondary education normally vanenge vari padistrict uye vanenge vakabatanawo ne public service commission vanenge vari pamadistrict office.
Saka vari kutaurawo kuno vachitudza kuti kwedu kuno kune vasingagoni mitauro vari kuzvitora kupi?
Pane vamwe vanenge vachingotiwo uyu kuda haana kukurira kuno asi isusu mutemo wedu hauzi wekuti wakakurira ikoko here. Ndinokwanisa kunge ndisina kukurira kuchipinge asi ndichireketa chindau zvinomwisa mvura ndinobvumidzwa kuenda kundorayiridza naye kuchipinge achionzwa zvandei ndichotaura asi ndisina kumbobvire ndakurira ikoko. Uye ndokwanisa kunge ndingoriwo munhu anotobva kure kana Hurungwe asi ndochodzidzisa kuchipinge nekuti chindau chacho ndinee ndechichireketa.
Vanga vari mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vari parunhare muHarare naIvans Zininga weStudio 7. Tichiri panyaya iyi Ivans abatawo munyori mukuru wesangano reATUZ vaRobson Chere.
Tichisangano tine danho rakagara takatora uye tichiisa kuhurumende kuti mukutorwa kunoita varayiridzi vachipinda mabasa varayiridzi chirongwa chechokutorwa kwemabasa kupindwa mabasa varayiridzi chofanira kuitirwa mumaprovinci akasiyana siyana zvichireva kuti vanhu vanenge vachitorwa vachipinda mabasa kungave muprovinci kana kuti mashonalendi kana kuti bhuwayo kana kupi imwe provinci zvinenge zvichipanangwa vanhu vanoenderana nezvinhu zvinenge zvirimo munzvimbo macho nemomo nemalanguage taura chaimo mutauro wachone uye zvimwe zvinodikanwa zvakafanana nemakotizi anoitwa imomo yatino tikarikuramo yachone
ndiwo mafambiro azviri kuita here mumatunhu mamugero
handizvo zviripo saka tiri kuzoona taakusangana nematambudziko ekuti murayiridzi anokandwa kana kune imwe nzvimbo ingave pamwe inotaurwa chitonga asi murayiridzi anenge asina kwanise chitonga asi murayiridzi anenge asina dambudziko zvekare nekuti akandwa ukoko nekuti munhu wese kana akatema anenge achida saka anozongoenda nenyaya dzaakuda basi atoriwo kutoshungurudzwawo pane kuti anga zvakaitika kunzvimbo yaanobva yaanokwanisa kunge achiwana basa
asiwo nekunetsa kunoita kuwana mabasa munyika mazuva ano munhu haazongoendi chero kwaanzwa kuti kunodiwa munhu here
hurumende inofanira kunge ichiendesa vanhu kumabasa kwaanenge vachibva zvichienderana nezvinodiwa ukoko
idzo nzira dzebazi rezvedzidzo dzinenge dzichifanirwa kufamba sei kugadzirisa nyaya idzi kana dzichinge dzava kuitika sezvatazoona zvoitika izvi
gurukotare hurumende rakatevedza mwero pakuzopinda muzvikoro rowanikwa rotuka murayiridzi nekuti murayiridzi munhu atoropa dambudziko yatinoti victim owanikwa otukwa zvekare apa chiziva kuti iwo makurukota hurumende ndiwo vanofanira vachigadzirisa izvi vaiaia kunge vachienda kudistrict education office vachiingenza ministry of primary and secondary education nepublic service inopinza vanhu mabasa otaura kuti aiwa apa pane mishimechi yakati daima muisha kuprovhinsi yakati motsvaga anenge achienderana nevana vane mutauro wakaenderana nevowo
munyori mukuru musangano revarayiridzi vekumaruware atus varobson chere vari parunare muharare naivan sininga westudio 7 vemapato anopikisa nevanorwira kodzero dzevanhu vari kupomera hurumende mhosva yekumbunyikidza kodzero dzavo zvakanyanya pamberi pemusangano wesadic uri kuitirwa munyika mwedzi unouya vechidiki kunyanya ndo vari kuti vave kugara vakabatira hana mumaoko hurumende pasina kupa umbowo inoti pane vari kuda kukonzera kusagadzikana munyika Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera ari muHarare
musi wa16 mwedzi wapera nhengo dzechimwe chikwata checitizens coalition for change makumi masere kunyanya dzechidiki dzakasungwa nemapurisa dziri pamba pemutungamiri wadzo vajameson timber kuavondale muHarare nhengo dzeccc idzi dzaiita musangano wekucherechedza zuva remwana weafrica kana kuti international day of the african child kudare dzakabva dzanyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso avasi vezvematongerwo enyika chete vari kuti munyika maberekera ingwe chikoro chebeacon hill primary school kuplumtree chakarambidzwawo kuita mabiko ekutsvaga mari manheru zvichinzi nemapurisa zvinhu hazvina kugadzikana munyika mumwe weavo anoti akatyorerwa kodzero dzake vhiki rapera murume wechidiki akumbira kushandisa zita remadunhurirwa rekuti Maxwell Bamusi sezvo achitya kuzvikanda mukanwa mamupere
ndakasungwa neThursday musi wa27 June mutaundi muHarare To cut this long story short, I had to sleep by myself. On negotiation, kunzi, since the Arako Ripo, Unokasira Winda Vishi, Koti Mangwani. On myself, Macho, Tango Roa, Chisundwa, Mangwanacho Maxen, one's all right. For a footy computer, Panama Kusen Chavetana, that I all right, Chumpa is fine. And at the close of the day, I ended up having to pay $30, which was not supposed to have been paid.
Havasi vose vasiri kufara nezviri kuitwa nemapurisa mumwe mudzimai wechidiki anogara muHarare rumbidzai mpofu anoti kune nhunzvatunzva dzinoda kuonererwa kana nyika ichinge iine zvirongwa zvikuru zvakaita semusangano weSADC
maopposition political parties anosponsewa kuti vaite mademonstrations kuti vakwanise kuti vanoita sekunge muno munyika hamuna zvakanaka zviri kuitiwa nebato riri kutonga
kutaura kwamuzvare mpofu uku kunotsoropodzwa natapiwana chechiriga wechidiki anoshanda nesangano rakazvimirira reHill Zimbabwe
hurumende ngaisiye vanhu vataure murugare murinyararo dzingava nhunha dzavo nokuti kukana vanhu vane nhunha kunyange maringe neSADC pachayo vanotevedza zvakare kuzvitaura nokuti constitution yedu inobvume vanhu kuti vataure pavanoda zvavanoda kune wavanoda African Charter chaiyo human rights inotendedza zvakare kuti vanhu vataure zvavanoda
zvava kutyisa kuungana muguta reHarare muri vanhu vanodarika vashanu sezvo muchigona kusungirwa mhosva yekuungana pasina mvumo yemapurisa izvi zvinonzi nedzimwe nyanzvi dzinoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika kutyisidzira veruzhinji kuti vasasimudza misoro kunyange kodzero dzavo dzikambunyikidzwa asi kunyange zvakadai zvichiitika munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vanik mangwana vanoramba kuti pane kumbunyikidzwa kweveruzhinji kuri kuitika apo nyika yatarisana nemusangano weSADC summit
tokazviona sese chikura fatinongotiwana taionererwa musokongaita maenzi pamba maiona kuonererwa kwaita mwana yeye Aswa bereke wakambara, vae katora wakanda na wuku seru waka shuwa pura, kutikazi kambi, kunonzi mchishona chedu, imbaeno roe wapanguyo.
Vamuwezi matongero enyi kavari kuchikira kuti, nekuda kukura tizira kwa kaitu kwa newe chidiki ve kukinya, sondora pera, vachiramba nyaye kukizwa kwe mitero, urumende ya Zimbabwe ichatowe zira kumbunyi kiza vanu. Kura tizira kwa ve chidiki kwa kona vanu makumi maviri, vachuguraiwa ni mapurisa, kunyanya ve chidiki, kwa kama nikiza mtungamiri wenyika ii, va William Ruto, kududu zapa urungwa wavo, unonzi waizo omesera varombo uhu. Nyanzu ino nguru na nyanzu ve chidiki, uye vaka moshanda nisanga nore United Nations Federation of Youth Associations, vama Cleo Mapfumo, vano turumendi ya Zimbabwe, haifaniri kunyarari za vanu, kana vai inesu nyunyuto.
Chinoneza ndiche kutiveru shinji, vaka uza mapolisa kutivari kudagura tizira, vano nyimwa mfume ya kuita izu. Kukana bumbiro remitemo rechitendi ragura tizira, vano rambizirei, asiwo nerimwe pivi, daivo vacho vano da kupinda mumigwagwa, vashira tizira, vaita izu. Kote kuzoita mirishuonga, ni ukanganisa uvamwe vasine ine kuratizira kwao.
Musangano we SADC uyu, uchaitwa mwezi unotevera muno muHarare, uchaona Zimbabwe ichitambidzwa chimuti chekutungamira gungano remubatanidzwa wenyika dzekuchamhembe kweAfrica iri kwegore. Chigaro chekuvasa chigaro we SADC ndechemadzoro sezvo chichingotenderera kunyika dzose. Asi veruzhinji munyika vave kuti dai musangano uyu waitwa ukapera kuti vaone zororo sezvo gadziriro yacho yave kuchikora dzimwe kodzero dzavo ukuwo migwagwa yakawanda ichivharwa. Hurumende yeZimbabwe yakatomboyambirwawo United Nations kuti inofanira kuremekedza kodzero dzevanhu zvikuru vanoda kuratidzira murunyararo. Kodzero iyi iri mubumbiro remitemo renyika. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Tochimotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanomirira America kumusangano wenyika dzakabudirira kunyanya Mineral Security Partnership vanoti China iri kushandisa nzira dzekutengesa chicherwa checobalt zvisina kunaka muDRC kuti mutengo wacho urambe uri pasi zvakanyanya nyika iyi isina chainowana. Asi kambani yekuChina yeCMOC iri kuramba izvi. Cobalt inoshandiswa kugadzira motokari dzechizvino zvino dzisingashandisi petrol kana diesel zvinosvibisa mweya wekufema kana kuti electric vehicles. Vakuru mubazi rezveutano muGaza vanoti mauto eIsrael auraya vanhu vasere muguta reKhan Yunis. Pangopera zuva rimwe chete Israel yati vanhu vabude muguta iri. United Nations yashora zvaitwa neIsrael ichiti kumanikidza vanhu kuti vabude muguta iri kunoreva kuti hakuchina kwekupotera mudunhu rose reGaza. Israel inoti yabomba nzvimbo yakakandirwa maguta ayo zvombo zvemuchadenga nechikwata cheHamas. Apo kukwira kwemitengo yezvinhu kana kuti inflation yepamwedzi mumwedzi uchangopera wachikumi yakadzikama kusvika pa 0.0%. Banga guru renyika Reserve Bank of Zimbabwe riri kuzvirova dundundu richiti izvi zvakaunzwa nekuda kwematanho aranga richitora ekudzikamisa upfumi hwenyika kubva mumwedzi wakubvumbi pakaparurwa mari itsva yeZig. Nyanzvi mune zveupfumi vari chipanga mazano chagavhuna weRBZ vaPersistence Gwanyanya vanoti mitengo yezvinhu haina kukwira muna chikumi nekuda kwekuti mari yeZig iyi yakauya nekudzikamisa mitengo.
Mari yedu yeZig nekuti yakatsigirwa nemari yekunze kwenyika negoridhe yaunza dzikamiso paZimbabwe, endi ndozvinongotaridzwa nezvabuda pachikero chemutengo wemari, pachikero chemutengo zviwanikwa muZimbabwe.
Vagwanyanya vanoti chiri kunyanya kufadza ndechekuti kudzikama kwemitengo yezvinhu uku kwaitika panguva yenyika iri mumatambudziko enzara, zvichireva kuti zvichasiya mhuri dzakawanda dziine mari yekutenga zvimwe zvadzinoda.
Honga hatisati tasvika hedu, asi zvinongotitaridza kuti kumberi kwatiri kuenda uko kune chaedza.
Asi imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, Vano tishaka kosha kujekesa kuti muna chivabvu inflation yaitove muminus. Zvichireva kuti mitengo yezvinhu yakatokwira muna chikumi.
In terms of my USD, monthly inflation yatoderera kusvika pa minus 2.4% muna June. Then muna May yanga iri pa 0.1%. Asi takatarisa on an annual basis, inflation in USD yakwira kusvika pa 3.8% muna June, ichibva pa 3.5% muna May. Saka itova kuti hongu economy yedu yava highly dollarized. Asi kana vachimeasure inflation varikutarisa zviri kuitika both in terms of US dollar, in terms of mazig, ne kusanganisa ma US dollar ne mazig kuti tinge tichiwana a blended inflation rate.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishandawo vari kuBritain, muzvare chenaimo yemutamba sere, vanotiwo mitengo yezvinhu inogona kunge isina kukwira muna chikumi kana zvichienzaniswa nachivabvu, nenyaya yekuti vezvitoro vanogona kunge vakanga vakagara vakakwidza mitengo yavo zvakanyanya nechakare. Saka tingati here zigi yaunza kugadzikana munyaya dzemitengo yezvinhu kwagara kuchitsvagwa nenyika kwemakore akawanda adarika aya. Muzvare mutamba sere vanopesana nemaonero aya.
Aiwa, hazviite kuti titarise nguva diki diki nekuti zigi yakauya tingati kupera kweApril ndopakatanga kusekileta mari yezigi. So hatingashandisi zvinhu zvaitika panguva ye 2 months kuti titarisire kuti saka zvakutoreva here kuti zvinhu zvagadzikana. So tinenge tichiziva kuti mukufamba kwenguva by kana tatosvika kana kuti kuna September zvinhu zvange zvashanduka nemashandukiro asina kunaka muZimbabwe. Ninyaya yekuti ikonomi yedu haina kugadzikana, haina zvinhu zvinoipa kugadzikana, hatina resilience muikonomi medu.
Zimbabwe National Statistics Agency kana kuti Zimstat yakazivisa svondo rapera kuti inflation yepamwedzi yakaderera kusvika pa 0.0% muna chikumi ichibva pa 2.4% muna chivabvu. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nhasi tiri kutarisa mutongo wedare repamusoro-soro reSupreme Court wekuti vaimbo vamutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump nevamwe vatungamiri venyika yeAmerica havafanire kuendeswa kumatare edzimhosva nekuda kwezvinhu zvavanenge vaita vari muhofisi zvinoenderana nebasa ravo. Asi dare iri rakati matare epasi anokwanisa kutonga nyaya dzinenge dzanzi dzakaitwa nevatungamiri venyika dzisinei nemabasa avanosungurwa kuita vari muhofisi. VaTrump ndovakakwidza nyaya iyi kumatare mushure mekunge vapomerwa mhosva yekupesvedzera mhirizhonga musi wa 6 ndira 2021 vachinzi vaida kurambira pachigaro mushure mekukundwa musarudzo navaJoe Biden muna 2020. VaTrump vatambira mutongo uyu asi vaBiden vanoti mhosva iri kupomerwa vaTrump inofanira kutongwa nematare. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie.
Zvinoreva ndezvekuti papa nenyaya yange iri Supreme Court yange ikaendeswa ichida kudzidza nyaya dzeiminiti kuti vaTrump here vanokwanisa kutongwa nenyaya dzavo dzavari kupomerwa kumatare ari kuzasi uku. Saka Supreme Court yakataura kuti vaTrump vane immunity panyaya dzavakapara vari president, ende uyezve vane immunity zvekare panyaya dzavakaparawo vave former president. But zvaitaura Supreme Court ndezvekuti zvavakapara vari president pane inonzi absolute immunity, meaning to say kuti havatokwanisi kutotongwa neany nyaya sezvo vangu vari president. But paakazobva pachigaro vane immunity iyo ichazova ichizoonekwa nematare ari kuzasi uko kuti vanokwanisa kutongwa here nenyaya dzavari kupomerwa vachitasa immunity iyoyo.
Tinoona kuti vaTrump vanogona kuenda kumatare epasi vakawana zvinobuda ikoko vobva vadzokera zvakare kuSupreme Court. Saka izvi zvinozorevei.
Handikati kuti vari kutsigira vaTrump pane zvavakaita, but ivo vari kuinterpreta yavari kuti like constitution yemuAmerica kunongo vachiti aiwa nangu vaTrump vachiita zvavakaita vanga vari president, and zvinotaura mutemo especially constitution ndezvokuti vane inonzi absolute immunity and hapana ivo sedare zvavanokwanisa kuita nekuti zvirimo mubumbiriro mutemo. Vamwe vari kuzvionawo vazozviona sekuti zviri kupawo yatingati green light kune zvakaitwa nevaTrump, uyezve vamwe vari kupokana nejudgment yacho achiti majustices akapa like yatingati green light kune mamwe mapresident ekumberi kuti vakwanise kuva vachipara mhosva nekuti mapresident pasina zvinoitika kwavari. But zviri kutaura constitutional court ndezvekuti in terms of mutemo muAmerica munomo, in terms of the constitution vaTrump vane absolute immunity pane zvavakapara vari president. But uyezve vari kupawo futi rimwe side rekuti aiwa nangwe vasisiri president painonzi immunity, but iyo haizi absolute. Iyoyo ndo inokwanisa kuve ichiongororwawo nematare ari kuzasuko vachiona kuti vaTrump vanokwanisa kuva vachitongwa here.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKenneth Masie vanga vari parunhare naIvan Zininga veStudio 7 vari muTexas. Zimbabwe yabuda makwikwi ekosapa Cup mushure mekurohwa 2-0 neKenya kuSouth Africa nhasi. Kenya neComoros ndidzo dziri kuenderera mberi nemakwikwi aya. Zambia yabatana neZimbabwe kudzokera kumusha uye yakundwa 1-0 neComoros nhasi, zvichireva kuti haina kana mutambo mumwe chete wayakunda. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Pastudio 7 makadi apo haina ngu ini ndine chikumbiro inini makumbiro mududziro Madhara ari kuZimbabwe ari kutonga nyika kuti matikuwadzisa kunoku. Zvinondashanda ndiri kubva panapa, ndashanda panapa, ndavharwa mari yachona, ndatobuditsirwa nefuti nefuti. Ndotonzi hati kupi mari, dzokerai kumusha kwenyu. Apa kumusha kwedu zvinhu zvakaoma. Ndanokumbirawo mundudziro wemunangagwa naChiwenga kuti zvamuri kutiita izvi kaisidenga hamungamboritiri.
Masura sei pastudio 7 apo, masura sei mose vashamarari vestudio 7. Ndoda kungotaura pamusoro penhau yachamisa. Maonero angu ini chamisa hana chivimbo ende inini handina chivimbo naye chekuti angava mutungamiriri wenyika. Munhu asina direction, haana kwaanobva, haana kwaanoenda, haazivi zvaanoita. Wangotofanana naye munangagwa vacho vose vangu, tongoti vose vangofanana nekuti hatichatovoni direction yake chacho, hatichadozi kuti uri kuinda nepi kana kuti uri kubva nepi. Saka tainge takamira naye kubva kumashure kwose kusati tatozoona kuti haana kwaanobva, haana kwaanoenda. Saka bhita tichingotosiyana nazvo, tichingotambudziwa yedu nezani yacho chingotambudziwa, nekuti tariona kuti naiyewo haana makwalitis ekuti angava mutungamiriri wenyika. Ndini takudzwa fikiti ndiri paSouth Africa.
Masikati pastudio 7 pano vashamarari, tinotenda nebasa ramunotiitira. Ndinongoda kutaura kuti handizivi kuti vanhu vanombozofunda kana zvinenge zvadezviya zva, because chinhu chese chinoitika panyika panapa tinoziva kuti chinopera. Asi chinopera ichochi chinoti zvarora njira yakanaka mberi kwatinoenda, kana chiita chichatiitira njira yakashata mberi kwatinonga tichienda. Pamusoro pamunangagwa havazi kuti zvese zvinoanita zvinopera, nezvaitwa ndimugabe zvakaperawo, hapana zvakamboitwa zvikasapera. Saka munhu anode kuti zvipere zvakashata, mashatira zvinenge zvakaita kuti auzivi kuti mwana wako akade kutaura chakati onzi ngaaiswe mujere, mwana wako akazwi chakati onzi ngaaiswe mujere. Kunonzi kuita ikoko, asi ichiziva munhu kuti zvichapera zvinoita izvo. Saka kupera kwazvo zvinozova nemaconsequences akadini kupedzisira kwazvo izvozvo. Vanhu vachikuona uchifamba mustreet uchigara uri pamba pako nemhuri yako, vanokuona semunhu wakadii uchiti mwana akataura zvazvaonesa mujere, akataurwa otaura mwana unoiswa mujere. Saka vana vasati taura pamusha, pamusha pavo pavakazvarwa votadza kutaura. Zvamunangagwa zvinenge zvisina chikora mukati izvi.
Pastudio 7 makadii, vashamarari wese makadii. Toda kungotaurawo panyaya yana Mike Chimombe vari muusungwa pamwe neumwe wacho anonzi Wignall Zivayo. Aiwa haiwa, ingori catch and release. Iwo vari muusungwa wacho vari kutozviziva kuti tichabuda hedu kana nguva yakwana yekuti tibude. Hapana, nyaya yakapera kare, hakuna chinoitika. Wachazongoeri kana wabuda, pasina news dzinoziviswa kana chinoitika, inozongoti zizi nyaya yacho.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzavamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Sekuziva kwenyu, isu hatina kwatakarerekera. Musakanganwa chirongwa cheve chidiki cheThe Connection na8pm nhasi, apo tiri kutarisa kuparurwa kweurongwa hwekurwisana nedambudziko rekushandiswa kwezvinodhaka rakaparurwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa svondo rapera. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise musoro wenhau zvakare. WFP inoti nzara yowedzera mumaguta nemadhorobha muZimbabwe. tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekana nemufaro. Ndimi wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusemwe namutungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, sela mugela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthokazi omuhle namhlanje kungolwesibili mhlaka 2 kuNtulikazi 2024. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu namhlanje,
indlala inkolo ngenxa yesomiso, ngenxa yokungani kwezulu kusuka nyakenye kwenze ukuthi abantu abaningi edolobheni emakhaya lasemaplazini bangalimi.
Inhlanganiso yeWorld Food Program ithi indlala isihlasele ngamandla emadolobheni eZimbabwe, njalo ithi kobulawayo selikhuphukile inani labadinga ukuphathiswa ngokudla.
Intisa esingayikhangelelanga nale ku-21st century ukuthi abantu bengabuthwa nje ukubana umuntu ubotshelwe ukuthi ube kumithingi endlini e-private.
Kubotshwa abaphikisayo mahlayana ngesikhathi kulungiselelwa umhlangano omkhulu we-SADC ozaqhutshwa ngoNcwabakazi. Sebedlephana abantu enkundleni zokuxhumana kulandela imizamo yobe ngumsekeli kamphathi ntambo wezemfundo yokuxotshisa umbalisi ofundisa abantwana isiNdebele e-primary yena engasazi. Iqembu leZimbabwe Warriors seliphumile kumncintiswano weCOSAFA Cup. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso yeWorld Food Program ithi indlala isihlasele ngamandla emadolobheni eZimbabwe njengasemaphandleni, njalo ithi kobulawayo inani labantu abadinga ukuphathiswa ngokudla selikhwelile lisuka kunkulungwane ezilikhulu elilamachumi edlula ayisishiyagalombili 181,380 nyakenye, layaphose kunkulungwane ezingamakhulu amathathu 272,804 lonyaka. Linhlanganiso ithi okwenza umumo ube mubi kakhulu ikuthi isimisa uhlelo lwayo lokupha abalambayo emadolobheni imali yokuzithengela ukudla. Ithi ukuvalwa kwalolu hlelo kuthiya abantu abanengi, ikakhulu omama abazithweleyo, abamunyisayo kanye labantwana bengaselandlela zokuthola ukudla. Elizweni lonke jikelele okugoqela emaphandleni, abantu abalambayo abadinga usizo oluphuthumayo bayizigidi eziyisishiyagalolunye 9 million. Kunyanga isanda kwedlula, uhulumende wethu la isicelo semali engange 3.3 billion US dollars yokudingela abalambayo ukudla. Lanxa uhulumende esithi uphakathi kokuqhuba inhlelo zokuphathisa abantu laba endaweni ezishiyeneyo zemaphandleni, abantu abanengi bathi abakakutholi lokhu kuhla. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele siphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abathengi eNational Consumer Rights Association, umnumzana Efidlela Ncube.
Akumangalisi ukuthi inani labantu abadinga ukuncediswa ngokudla likhwele kangaka ngokuba indlala inkulu ngenxa yesomiso ngenxa yokungani kwezulu kusuka nyakenye kwenze ukuthi abantu abaningi edolobheni emakhaya lasemaplazini bangalimi lalaba kade belima ema-irrigation ngenxa yokuthi izulu kalinanga amanzi akhona kawasekho akade bethelela ngomthombo amanzi kawasekho njalo ngakho ke inani liyakhwela lalabo abadinga ukudla ngobuningi babantu sebelala bengadlanga kusebengadlanga baya kudinga ke ukuthi bancediswe kakhulu ngenxa yesimo abakuso.
Njengoba uhlelo lwe-WFP lusoluvalwa abantu abaningi besala bengelancedo uhulumende yena engaphathisa ngandlela ba
i-WFP inceda kakhulu ngemali le yokupha abantu ngokuba ibasiza ukuthi bathenge ukudla lalokho abakudingayo ukuze bakwazi ukuphila ngendlela efaneleyo. Ngakho-ke le mali nxa isimiswa ngezizathu zona lezi eziqanjwayo kutsho khona ukuthi abantu baza basensizini ezinkulu kakhulu okwedlula lokho akade bekukho. Okudingakalayo yikuthi uhulumende asuse izimali azinqande lapho ekade zisiya khona azise kulokho osekuvelile ukuze isikhala lesi sesivela ngenxa yokuthi i-WFP isisusa lezi zimali zingasekho uhulumende angene kuzo kuso azifake lezo zimali abantu bakwazi ukuphila. Kanti imali eziningi ziyalahleka bakithi ku-corruption ziyebiwa ngabe lowo mthombo we-corruption uyavalwa leli lizwe ngabe liyenelisa ukondla abantu ngesikhathi sendlala losize.
Elizweni lonke jikelele siyazi ukuthi kulabantu abangu 9 million abalambayo kodwa uhulumende uthi uyabaphathisa abanengi endaweni ezijiyeneyo abanengi bathi ukudla kabakutholi.
Siyathemba ukuthi kuzavalwa isikhala sonke abantu abakuso kungabi khona ukubandlulula lapho kuphiwa ukudla ngokuba abantu kumele bakuzuze ukudla kungakhathalekile ukuthi kuleli qembu kumbe kuleliyana lezombusazwe ukhuluma luphi ulimi uyiphi province ukuliphi ikhaya umhlophe kumbe umnyama mdala kumbe umkhulu ngesifazana noma ngowesilisa bonke bamele bakuthole ukudla lapho bekudinga noma bengaphi kwelizwe kungela kubandlulula. Ngakho ke siyathemba siyakhuthaza njalo njengabantu ukuthi ukudla kufinyelele kuye wonke umuntu kungela kubandlulula. Laba bangakakuzuzi kakuyefika khona asebekuzuzile bakuzuze bonke kungela kubandlulula phakathi kuza kwenza ukuthi isithunzi sabantu beZimbabwe sigcinakale siphakamiseke bahlonipheke ngokuba kulilungelo labo ukuthi babe lokudla kulilungelo lokuthi bahlonitshwe kulilungelo lokuthi bangabandlululwa ngenxa yalokho abakukhethileyo kumbulima abalukhulumayo kumbe ukuthi banjani.
Umnumzana Fidlela Ncube ngomkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association. Sixoxe laye ekubulawayo.
The Voice of America.
Abenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu laba mabandla aphikisayo bathi bakhathazekile kakhulu ngokubotshwa mahlayana kwabantu abaphikisana lohulumende weZANU-PF ngesikhathi kulungiselelwa umhlangano omkhulu weSADC ozaqhutshwa ngoNcwabakazi. Inhlanganiso ezifana le Amnesty International ziyakusola kakhulu okwenzakalayo lokhu zisithi kubotshwa abantu abangela macala abenza imihlangano etshiyeneyo evunyelwa phansi kwesisekelo sombuso welizwe i-National Constitution. Kulamalunga e-CCC lawo manyano we-National Democratic Working Group okhokhelwa ngumnumzana Job Sikhala asanda kubotshwa esetheswa amacala okwenza imihlangano engavunyelwanga ngamapholisa. Awe-CCC amalunga afika phose amachumi ayisishiyagalombili alokhu evalelwe ngemva kokuncitshwa imvumo yokuthi akhululwe ngesibambiso se-bail. Abotshwe ethakazelela usuku lwabatsha olwe-International Day of the African Child. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe ubopha abatshotshozela udlakela abancedisana lamazwe angentshonalanga azama ukugenqula uhulumende wakhe. Ukuhlaziya lolu daba uTaboka Ncube weStudio 7 uxoxelo Comfort Mpofu okhokhela uhlangothi lwabatsha kumanyano weNational Democratic Working Group.
Ukubotshwa kwamalunga awenhlanganiso eziphikisayo kuyaphambana lemithetho eZimbabwe njalo kuphambana lemithetho yamazwe wonke jikelele masesikhanyile lapha ngoba siyakubona ukubana kulokuncindezela amalungelo oluntu and into esasingayikhangelelanga naleyo ku-21st century ukuthi abantu bengabotshwa nje ukubana umuntu ubotshelwe ukuthi uba ube kumithini endlini e-private yinto etshengisela ukubana akula lapho esiyakhona njengelizwe.
Ezinye inhlanganiso zithi lokhu kuqhutshwa ngenhloso yokuthulisa wonke umuntu ongaphikisana lebandla elibusayo ngalesi sikhathi kukhangelelwe umhlangano weSADC. Wena ukubona njani lokho?
Into esobala ukubana bakhangelele ukuthulisa laba abaphikisana ngezwano PF sisiya kuSADC ngoba yabona ukubana kula muntu ongabothela ukubana sebehlangene ku-private residence endlini yomuntu bebahlanu kuphela ukuthi umuntu ubothele for an unsanctioned meeting njalo kuyatshengisela nesakhe kuyakhona ukuthi kukhona okungahambi kahle lapha emzini weZimbabwe.
Yiwaphi amanye amalungelo ayephulwa-ke nguhulumende kulolu daba?
Kulelungelo leli elivumela abantu ukubana behlangane, ilungelo eliyephulwa nguhulumende, ilungelo lokuthi abantu bezi-organize politically, ngelinye ilungelo labantu kumele bebe lalo ukuthi abantu bezi-organize politically. Awumelanga umuntu uncindezele ukubana ngihlangane lozwano inhlanganiso le sengibotshwa, awumelanga abantu besabe. Nxa sikhuluma ngendawo yabantu abalingeneyo, e-democratic society, kumele abantu bekwanise ukuzihlanganisa bezi-organize politically. So nxa abantu bebotshwa khona lapho, bebotshelwa khona lokhu, kutshengisa ukuthi uhulumende kancindezeli ilungelo loluntu kuphela but uncindezela le lungelo lokuthi abantu bezi-organize politically, lokuthi abantu nje behlangane ezizini uhulumende. Njalo futhi uncindezela le lungelo le-right privacy ngoba awumelanga be-invade izindlu zabantu noma abantu
umnumzana Comfort Mpofu ukhokhela uhlangothi lwabatsha lezifundi kunhlanganiso ye-National Democratic Working Group obexoxa ecingweni loTaboka Ncube weStudio 7 eseHarare. Kasenelisanga ukukhuluma lesikhulumeli samapholisa uCommissioner Paul Nyathi, yena obengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. Kodwa uhulumende uyakulandula ukuthi ubopha mahlayana abaphikisayo. Unobhala omkhulu ohlangothi lukahulumende olubona ngokwethula kwemibiko umnumzana Nick Mangwana utshele iStudio 7 ukuthi akula muntu oncindezelwayo futhi amapholisa uthi amapholisa aqhuba umsebenzi ngemfanelo. Usexolisile umnumzana Simelisizwe Sifanda obengumsekeli kamphathi ntambo ohlangothi lukahulumende olubona ngezemfundo kulandela imizamo yakhe yokuxotshisa umbalisi okhuluma ulimi lwesishona ofundisa abantwanyana eGlenmore Primary School eMathebeleleni North, yena engalwazi kuhle ulimi lwesiNdebele. Sebedlephana okumangalisayo abantu ngodaba lolu enkundleni zokuxhumana kulabanye abathi uSifanda uyitshaye ekhaleni, kepha abanye besithi ubambe inhlwa ngekhanda. U-Ezra Chisa Sifanda usipha lolu daba.
USifanda utshele uZulu ukuba uyaxolisa ngesenzo sakhe ngoba ubone ngani uluphathe kabi udaba lolu njalo soluphehle uxabana phakathi kwabohlobo lwesishona namaNdebele eZimbabwe asehlabe umkhosi okwesikhathi eside ngababalisi abafundisa abantwana okwesigaba se-early childhood development bengazi ulimi lwabantu besigaba abaqhathwe khona. ususe umnanga kwa esikhundleni njalo uthe akondanga akwenzileyo. Walile namhla ukhuluma nomsakazi weStudio 7 ngodaba lolu. Abazali lezakamizi zalendawo zaphanyika udaba lwazo kumeli lo zikhala ngababalisi abakwazi ukukhuluma isiNdebele. Usibanda watheleka ke kuleso sikolo wahle wathi umbalisi uWinnet Maradze kahambe. Indaba yokumxothisa umsebenzi iqale kanje.
Asifuni ukubulawela abantwana ulwazi uphethe kodwa abantwana abafuna ukubazi uphethe ukuhambisa njani abantu belime emasimini.
Abazali babantwana abafunda kulesi sikolo ebubi bathi akubaphathi kuhle ukuthi abantwana be-ECD banikwe ababalisi abangakhulumi ulimi lwabo. Umnumzana Metsi Ushaba ngomunye wabo.
Selike lakubona kuphi ukuthi abantwana abancane kangaka banganikezwa umuntu ongakhuluma ulimi lwabo kuthiwe kabafundise abantwana be-ECD?
UNkosikazi Vitali Ncubelayo umzali womntwana ofunda kulesi sigaba.
I-Ministry of Education is so biased. Awusoze umthole uteacher wesiNdebeleni ekhona le Mashonaland. Awusoze. And especially not in these grades that are a foundation grade. Not in ECD. Not umuntu ofundisa abantwana abangakabi kwazi isikhiwo.
Umnumzana Mozi Dlamini layo ukhala ezimathonsi.
Uthi ufundisani ugrade 0 wena lo sowabuyayo ECD 1 kuthiwa ECD 2 I don't even know grade 1 2 3 ufundiswa umuntu okhulumisana ekhuluma ngesikhiwo.
Amabandla ezombusazo lawo ayasola kwenzekeleyo. Umsekela mongameli we-United Zimbabwe Alliance umfundisi Frank Mhlanga uthi kubi kakhulu okwenziwa ebantwaneni.
I-constitution ile devolution of power. Amalungelo ayadingeka ukuhlonishwa. Ake likhangele emazweni anjengowe South Africa, izigaba nezigaba kuyahlonishwa olwimi lomunye umuntu luyahlonishwa, akula kubandlululana, kuyasetshenziswana kahle zindimi zonke. Isigaba nesigaba kuba nabantu abakhuluma ulimi laleso sigaba.
Osithi unobhala jikelele webandla le-Citizen Coalition for Change njalo engusenate emathele North egoqela ibubi. Umnumzana Sengezo Shabangu uthi usibanda kawonanga lutho.
Ilusizi kakhulu ngendaba ka-Deputy Minister osemiswe umsebenzi nguhulumende. Into akade ikhuluma yinto ebalulekileyo kakhulu ikakhulu emhlubulweni waseMathebeleland. Yikho lapho esinanzelela khona ukuthi abantwana bethu sebe sehluleka khona ukuthi bapase isiNdebele ku-grade 7. Sizakhulumisana ke lohulumende.
Induna uMathema uthi isekelo sombuso asilandelwe kwezemfundo.
Izinduna zake zibuye le-agenda engiyazo. I-agenda isikhathi esiningi yabuye lohulumende, kodwa ngikhangelela ukuthi yizinye izinto okufanele zikhulunywe. Zingakhulunywa kuphela ukuthi zikhulunywe ngusibanda. Kufanele ukuthi vini lapho eParliament kube into enye eba yi-debate, sibe open debate, kulandelwe i-constitution elizwe. Ngoba i-constitution elizwe u-section 6 ukhuluma kabanzi ngendimi zakithi. Kube sokubuya ke i-education policy layo iyakufakaza khona ukuthi umntwana omncane ufanele afundiswe ngolimi lukanini.
Olwela amalungelo oluntu ngaphansi kwenhlaso ye-1893 Matelan Human Rights Restoration Movement. Umnumzana Thembani Dube uthi kuqakathekile ukuthi amalungelo abantu ananzwe.
Yonke imihlobo ifuna umuntu azi ulimi lwabantwababo nxa ezofundisa lapho. Abe ngesilungu bathi abe competent ngalolo limi.
Umnumzana Raymond Majongo unobhala jikelele wenhlanganiso yababalisi ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe uthi uMnangagwa wenze kahle.
We are very disturbed with the Progressive Teachers Union of Zimbabwe.
Even if the minister
the place and the manner in which he did it was totally unacceptable. Because he did not want to score populist points by proving to the community that he had the power to force back the teacher.
Isikhulumeli sohlangothi lwezemfundo umnumzana Thawungana Ndoro uthi bahambisa ababalisi abazi ukukhuluma ulimi lwabantwana balezo zigaba ngemva kokubahlolisisa.
Nxa singahambisi ababalisi laba labathule khona umsebenzi uzahlolisa kuthi kuyakwazi yini ulimi olukhulunywa abantwana. Lokhu kwenzakala ke emofisini ke-education lalama ofisi ke e Public Service Commission kungatholakala ukuthi uyakwazi ukukhuluma yikho ahanjiswa khona ukuthi ayifundisa kuleso sikolo.
Unobhala omkhulu kugatsha lwezemfundo yaphansi uThumisang Thabela walile ukukhuluma ne-Studio 7 kodwa watshela iphephandaba le-Chronicle ukuthi abantwana bonke be-primary school ikakhulu i-ECD kumele bafundiswe ngababalisi abazi ulimi lwabo. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, igama lami ngezeJesus Band.
Kwezimpathelane lemelika sesidabule isizwe phakathi isinqumo senkantolo ye-Supreme Court yemelika esokuthi akukho emthethweni ukuthi umongameli waleli lizwe athonisiswe ngamacala awadale esehofisini. Inkantolo le yethule isinqumo lesi izolo phezu kodaba lwaye ngomongameli umnumzana Donald Trump, yena owayesithi angeke etheswe amacala ngoba izinqumo ezaphehla lawo macala wazithatha esangumongameli. Abahluleli be-Supreme Court abakuhlangothi lwebandla lama-Republicans bavumelane lo-Trump, kodwa abakuhlangothi lwama-Democrats bakusolile lokho besithi kufana lokwenza umongameli weMelika inkosi ngoba sokusitsho ukuthi angenza iloba yini engabotshwa. Umongameli Joe Biden laye usisolile kakhulu lesi sinqumo, wakhuthaza uzulu weMelika ukuthi aphume ngobunengi ngolwezi ayevota akhiphe ama-Republicans ezikhundleni ezigoqela ezidale le-Congress. Kodwa uTrump usithakazelele lesi sinqumo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxelo landela ezombusazwe eMelika umnumzana Tim Moringayi.
Into esiyibonile lapha it has never been done in America or in the history of the Constitutional Court, the Supreme Court. Ukuyenza abakwenzileyo for umnumzana Trump is a slap in the face emthetho oyelizwe lonke, ngoba siyakwazi ukuthi iAmerica ithi nobody is above the law, but ikathesi ngantwa ama-Supreme Court judges lawa amaningi angkhona ama-Republican Party bathi bona the president yena lo uTrump njengoba eyi-Republican is above the law. So kathesi kungantwa kuzahlupha ngoba bona sebekhanya ngantu asebengena ngenela izinto zepolitics, but bona umele baphonga ucaca ukuthi umthetho umele unje and then kumele ufakwe nje, but okwakathesi ngantu hayi sokulenkinga lapha. I-Republican justice system hiyo ngantu isibusa, ngoba siyakwazi ukuthi ngo-2020 umnumzana Trump azanqotshwe ngumnumzana Biden, yena ngokwakhe wayengavumanga ukuthi wanqotshwa, nje khonapha yikho wayenza konke lokho esikubonayo sokuphuma emakhoti. So kwakathesi ngantwa izinto zonke sizamelela ukuthi sibone ngo-November ukuthi mbani ozanqoba khona lapha ekhethweni.
Kulabanye abathi uTrump enganqoba kulolu khetho abuyele esikhundleni sikamongameli ulakho ukwenza izinto eziphambana lomthetho esephiwa igunya yisinqumo senkantolo lesi esithi umongameli ngeke athonisiswe ngamacala awadale esehofisini. Ubona kungahamba ngaleyo ndlela yini?
Umnumzana Trump engaphenduka, hayi iAmerika iyabe isifanana labo Russia, labo North Korea, labo China, lapha khona umongameli welizwe is the supreme leader and yena angayenza amacala vele uyabe phonga ukuthi hayi ngiyenza according to the presidential office and the immunity ayinikwe yona yi-Supreme Court. So okwakathesi sibone ukuthi ukhetho lolu olubuyayo for November luqakathekile, ngoba ama-Democrats ye akhuluma ngokuthi i-law ye-America ayisabambi umongameli welizwe ma ingangena esikhundleni eyenza wona lawa amacala, but kungangena omunye lakho ngantu akuzahlupha. So hayi lapho uma democrats kuhlupa ngokuthi babona umnumzana Biden ungantu aseluphele kasakwanisi ukuba efunctioning njengopresident. So lakho ngantu asokulenkinga lapha. Sizabona ngoNovember ukuthi kuzabe kuhamba njani ngoba siyakwazi ukuthi ama independents yiwo abakhethayo the final 2 or 3% encedisa ukuthi umongameli welizwe angene esikhundleni.
Umnumzana Tim Moringai ulandela ezombusazwe zeMelika. Uhulumende uthi uselwisana ngamandla lohlupho lokusetshenziswa kwezidakamizwa ikakhulu ngabasakhulayo. Umongameli Mnangagwa usanda kusungula uhlelo lweZimbabwe Multi-Sectoral Drug Abuse Plan 2024-2023. Umlondolozi Ndlovu uyalandisa.
Abathakazelele okwethulwe nguhulumende kaMnangagwa bathi lokhu kuveza ukuba uhulumende usevumile ukuthi izidakamizwa zithwalisa nzima abatsha ikakhulu abangelamsebenzi. Omunye wabamukele uhlelo lolu nkosi Philip Dingane osebenza kunhlanganiso ye-Young People Act.
Sinanzelela kakhulu ukuthi izidakamizwa zijale ukubamba intsha ikakhulu zitshontshe ikusasa labo. Uyananzelela kakhulu ukuthi intsha masezidakiwe ziyangena ecansini zilalela labanye. Ikakhulu uthayisana nokuthi ziyabe zingavikelelanga umuntu ekwanise ukutholakala eselegcikwane or eselesile.
Umbalenhle Dube uyakusekela lokhu esithi izidakamizwa zake zamthwalisa amagabha avuzayo.
Mina njengomuntu waphunyuka ebubini loba xa uhulumende esenza lokhu ngibona kuzanceda ukuba sonke sivumelane ukuba izidakamizwa sezikhona elizweni njalo seziyingozi elimaza intsha.
Kodwa abanye abatsha bathi okukhathazayo ukuba loba nje wethulwe ugwalo olujulileyo akucaci ukuba uhulumende uzasungula inhlelo ezijeneyo kumbe hathi ezokuvikela abasakhulayo ekuthathweni kwezidakamizwa. Uligan Chuma uthi uhulumende kaphumelanga egcekeni ngenhlelo zokusekela uhlelo lwe-Multi-Sectoral Drug Abuse Plan 2024-2030. Unkosikazi Nomakholwa Mlilo oyenhlanganiso ye-Anti-Drugs Forum laye uthi kumele kube nesikhwama sikahulumende sokulwisana lokuthathwa kwezidakamizwa.
Ukulwisana lezidakamizwa ulwisana labantu abakhulu abangenisa konke lokho okubhenywayo. Awungeke ukwenze ngela loba itiki. Ngabe uhulumende uyabeka isikhwama njalo adinge abantu abafundeleyo umsebenzi lo ukuze sinqobe impi le.
Uyebhedi Mpala isakhamuzi seHarare uthi kumele uhulumende atshengisele ukuba uzimisele ukuvimba ukuthathwa kwezidakamizwa ngokuba lemithetho eqinileyo.
Umthetho wethu kumele uqiniswe kungancengwa abantu abathengisela abantwana izidakamizwa.
URobert Mabena oweZimbabwe Anti-Drug Network uthi kumele kube lokuqiniswa kwemithetho endaweni lapho okugcinwa khona abantu abayabe besizwa ukuba bachiyane lezidakamizwa.
Lapho okugcinwa khona abantu kulapho okuludubo khona ngoba kulula ukuba abantu baphunyuke bengakaqedi inhlelo ze-rehabilitation. Kumele uhulumende akhe indawo ezokwenza lokhu eziningi njalo enze zivikeleke.
Isiphathamandla sikahulumende esibona ngodubo lezidakamizwa kugatsha lwabatsha umnumzana Norris Jafika uthi uhulumende wakhuluma loZulu elungisa ugwalo lwe-Multi-Sectoral Drug Abuse Plan 2024-2030 esithi imali izakuba khona ukuze luphele udubo lolu.
I-anti-drug policy eyenziwa yi-Second Republic yinto enhle kakhulu ekhombisa ukuzimisela kukahulumende weZimbabwe towards fighting drugs. Kodwa nje akulwiswa ama-drugs nje kuphela but ku-secure i-future yeZimbabwe njalo le-future yabantu abatsha ngoba yibo aba-affectwa ngama-drugs kakhulu.
Akwaziwa ukuba kulabantu abaningi kangakanani eZimbabwe abathatha izidakamizwa. Uphenyo olwenziwa yinhlanganiso ye-UNICEF ibambisana lohulumende nenhlanganiso ezimbalwa ezizimeleyo lwaveza ukuba abanye abantwana baqala ukuthatha izidakamizwa beleminyaka elithumi okubangela ukuhlupheka imizi echithekileyo lokunye. Iningi lithatha imbanje, injengu lokunye utshwala obungekho emthethweni, umuthi wokukhwehlela i-crack, cocaine, glue, nyawope, heroin, kank namaphilisi athengwa okuthengiswa khona imithi ehloliweyo ama-pharmacies. ngimele iStudio 7 ngise Harare ngumndodolozi Ndlovu.
Kwezemidlalo, iqembu elimela iZimbabwe emdlalweni wenguqu elama Warriors seliphumile kumncintiswano weCOSAFA Cup ngemva kokunqotshwa liqembu lakwele Kenya nge-2-0 namuhla. Amaqembu omabili akusibaya sika Group B. Siziphethe ngebezihamba phambili. Inhlanganiso yeWorld Food Program ithi indlala isibhokile emadolobheni eZimbabwe njalo ithi kwaBulawayo selikhwelile inani labadinga ukuphathiswa ngokudla. Kwanele mthwakazi omuhle likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk. Olivalelisayo nguNtungami Linkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.